vachitsana ngura urongwa hwekuvhurwa kwezvikoro kukomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi. Munyori mubazi iri Amai Tumisang Tavela vati mari iyi inodiwa kuwedzera varayiridzi kutenga zvekuchengetedza vanhu zvakaita semamask, mathermometer, kutenga macheya, mabhenji pamwe nematende ekuti vana vadzidzire pazvikoro zvese zvinodarika zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu munyika yese. Vati vanotarisira kuti mari iyi ichabva kuhurumende, masangano anopa rubatsiro, vane makambani anoshanda munyaya yedzidzo, uye vanofara kuti mamwe masangano ave kutopa rubatsiro. Amai Tavela vati pari zvino havazive kuti zvikoro zvichavhurwa rini sezvo vachiri kunzwa pfungwa dzevese vane chekuita nedzidzo munyika, kusanganisira masangano anomiririra varayiridzi. Vati zvikoro zvichavhurwa muzvikamu zvishanu, uye chikamu chekutanga ndechevana vari kunyora bvunzo gore rino, sezvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa svondo rapfuura. Vati kunyange pakaita wirirano yekuti zvikoro zvovhurwa rini, vanoda masvondo mana kana kudarika egadziriro dzakaita sekudzidzisa varayiridzi nyaya dzeutano hwakanangana necovid-19.
And we also are convinced that for us to be able to open, we need at least 4 weeks for logistical issues.
Noda masvondo mana kuti tikwanise kuvhura zvikoro. Tinoda kudzidzisa varayiridzi vedu, tinoda kutenga maPPEs nezvimwe zvose zvinodiwa kuti tikwanise kuvhura zvikoro takagadzirira.
Pachikamu chekutanga icho chine grade 7, form 4 neform 6 chinenge chine vana 667,476 nevarayiridzi 66,748. Amai Tavela vati chikamu chechipiri chichatanga mushure mumasvondo matatu zvikoro zvavhurwa, uye pachikamu ichi pachapinda vana vachanyora bvunzo dzegore rinouya vanhu vemagrade 6, form 3 neform 5. Chikamu chinotevera chinenge chiri chemaform 1 ne 2, kozoti magrade 2, 3 ne 4, kozoti grade 1 neECD ndivo vachapinda pachikamu chekupedzisera. Amai Tavela vati vana vakawanda zvikuru makirasi, nekudaro makirasi achapatsanurwa kuitira kuti vana vakwanise kugara vakaparadzana sezvinodiwa pamutemo wekudzivirira COVID-19. Vati izvi zvichaita kuti padiwe varayiridzi vakawanda, vachiti vakatopiwa mvumo yekupinza mabasa varayiridzi zviuru zviviri nemazana matatu mwedzi unouya. Vatiwo vakatoisa chikumbiro chekuti vanoda vamwe varayiridzi zviuru zvitanhatu. Asi Amai Tavela vati kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, panoda varayiridzi 290,382 pavana vose vari muzvikoro vanhu vemamiriyoni mana nemazana mashanu ezviuru. Pari zvino bazi iri rine varayiridzi zana nemakumana ezviuru. Pakumugari wemuHarare vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti vanofara negadziro iri kuitwa nehurumende, vachiti havangaendesi mwana wavo kuchikoro kana zvisina kujeka kuti utano hwake hunenge hwakachengetedzwa sei.
Ndichekutanga tichitarisa mwana kuti auye pachikoro, tinenge tichitarisa kuti mubereki nemudzidzisi ndo vanhu vanenge vavanga vachiona kuti pari kuenda mwana pakamira sei. Saka ministry yatipa assurance kuvabereki kuti iri kutora matanho ekuti mwana wavo kana mwana achinge auye pachikoro ari safe zvakadini, uyezve vanodzidzisa vacho tira kuona kuti vanenge vari safe here, nekuti chirwere ichi chiita zvekutapurirwa.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reNational Association of School Development Associations and Committees vabhani manokore vaudza Studio 7 kuti vachaedza zvose zvavanokwanisa kuitira kuona kuti vana vadzokera kuchikoro zvakanaka.
Sekutaura kwatakaita danho rekuti utano huchengetedzeke muzvikoro medu ibasa rinofanirwa kuitwa nesu vabereki pamwe neministri yedu. Asi isu vabereki ndisu tine dzidzo, tinoda toda kuti vana vedu vawane dzidzo inodiwa. Saka tichitarisira kuti bereki ari wose ngaaite pese paanokwanisa. Vabereki takabatana ngatiite zvese zvatinokwanisa kuti vadzidzi vedu vawane zvinovachengetedza.
Zvikoro zvakavharwa muna kurume senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Kunyange hazvo zvikoro zvakavharwa, Amai Tavela vati bazi ravo riri kutora matanho akasiyana-siyana akaita sekushandisa madandemutande nemaredhiyo kuitira kuti vana varambe vachidzidza kunyange vasiri kuenda kuchikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.